Musangano wakarongwa nemugore rauyu wakaziviswa kumapurisa asi kusvika parizvino mapurisa asati apindura. Mukuru wechidiki Munera vaLawrence Tembedza vanoti vachaenderana nemusangano wavo nemugovera zvisinei kuti mapurisa vachaita sei. VaTembedza vanoti kunonoka kupiwa mhinduro nemapurisa chitsotsi cheZANU-PF chekushandisa mapurisa kuti vazoramba pasisina nguva yekuenda kumatare. VaTembedza vanoti vacharwisa ani naani achada kurambidza musangano wavo.
Kana ZANU-PF ikarambidza, not we know kuti mapurisa mamwe acharishandiswa neZANU-PF. That's a strategy inoshandiswa neZANU-PF. If we are going ahead nerally yedu semayouth, we will not hesitate to confront this regime this time. And we are saying enough is enough. As youth, we are going ahead with the rally.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevechidiki Muzari Abigail Soto, uyo anoti misangano yevechidiki iyi iri kugadzirira kusarudzo idzo dzichashandura upenyu hwavo. Muzari Soto vanoti vachaita zvose zvavanokwanisa kuti musangano wemugovera uyu uenderere mberi.
Kuti isusu semayuti inoyi nguva yedu tichaita chiro zvatinokwanisa kuti meeting ibudirire, nekuti tikuti imeeting ichafanira kushandura upenyu hwevanhu hwakawanda. Saka we have what it takes kuti meeting iitike, nemeta vanenge vachiedza kutirambisa, we have what it takes.
Mutevedzeri wemirongo yemisangano Munera vaMoses Chibaya veMDCT vanotaura zvavo pachikuru vachiti vachaedza kutevedzera mitemo wenyika kuti vaite musangano wavo kunyange zvikatora kuenda kumatare edzimhosva.
Isusu sevanhu vanotevedzera chinhu chinonzi mutemo, kana vachinge varamba tichaenda kumatare edzimhosva.
Asi vachibaya vachitaura kunhengo dzevechidiki dzinodarika zana vanoti gore rinouya vachachengetedza mavhuti avo nepose pavanokwanisa. Vachibaya vanoti ruzhinji munyika harusi kuzobvuma kubirwa kwesarudzo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Apa uya sendi neclear message vamugabe kuti this time achida asingadi anotoenda cheche.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai ndivo vanenge vari mukoko anodarikana pamusangano wemugovera. Vamwe vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu ndiamai Joyce Mujuru vaMangoma navaTendai Biti. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara vanoti havana mashoko ekutaura panyaya iyi sezvo vasati vaudzwa zviri kuitika panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.